mumwewe chidiku yango zvidoma nezita rekuti Ropa anove mudzidzi ati akafara nematanho akataurwa navachina masa ekuedza kuderedza mari inoshandiswa nehurumende kusanganisira kumiswa kwemayouth officers basa. Ropa ati akafadzwawo nenyaya yekuti vachina masa vakabuda pachena vachitaura kukosha kwezvikoro zvinodzidzisa mabasa emaoko kana kuti vocational colleges sezvo vechidiki vakawanda vasina mabasa. Asi anoti anoshishikana nekusabuda pachena kwavachina masa panyaya yerubatiro runopiwa vadzidzi vekuzvikoro zvepamusoro.
Vazhinji havasi kukwanisa kuenderera mberi nedzidzo after O level ne A level nekuda kwemari, saka maVTC aya anogona kubatsira mayouth akawanda kuti awane mabasa emaoko avangazviitire. Asi pasina kunyanya ndijekera, inini seyunivesity student ndiri under tertiary education, chii chaiitwa for my students ari kumayunivesity muzimbabwe? Dai vapatarisisa, vapaongorora.
Mumwe wevechidiki Muzvare Musaslanda vati vanotambira urongwa hwakatorwa navachina masa nemufaro, asi vati hurumende inofanirwa kuve neurongwa hwakajeka hwekubatsira vechidiki vanoda kuita zvemabhizimisi kuti vawane rubatsiro urwu kusingatariswe kuti munhu abuda mumba mani.
Kufara zvikurini national budget yakaanonziwa neshure, especially nyaya yekukatiwa kwemakosi, asi chakanyanya ndifadza nyaya yefunding yemavocational schools. Kukosi vavazhinji mari tikamira mufom 4 makanyorwa mafom 6, asi tatisina mari yekuti tirambe tichienderera mberi tatatangogarawo murodhi nemudzimba.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosi Lati Moyo vanoti nyaya yekudzingwa kwemayouth officer inyaya yakanaka zvikuru, sezvo veruzhinji vaigara vachitsutsumwa kuti vanhu vavai vasina basa ravanoita kunze kwekushandiswa mune zvematongerwo enyika. Vati vanoenda kuti urongwa hwavachina masa haungogumira pakutaura chete.
Inyaya yakanaka zvikuru nokuti inyaya yatakagara tichitaura isusu sezvitarirwa seruzhinji rweZimbabwe kana samasangano akazvimirira chiti no, imwe expense out of burden yaishuwa mataxpayers nehurumende yavamugabe yanga isiri necessary, saka muvhi iyo yakanaka.
Mutauriri webato reZapu varivo mumwe wevechidiki vaipitule Maposa vatsinhirawo zvimwe chete vachiti hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubvisa vamwe vanhu vanohora mari vachinzi vashandi vehurumende asi ivo vasina basa ravanenge vachiita.
Tagara tichingotaura kuti vanhu ava vana basa ravari kuita except kuti vachisidzire vanhu kunyanya nenguva yemaelections. Saka idanho rakanaka ratorwa nehurumende kuti vavamise basa sezvo vagara vanga vasina zvavo zvavanga vachiita.
Mutauriri weboka revechidiki mubato reMDCT vaBrian Dure vati maonero avo ndeyekuti kubviswa kwemayouth officers kune chekita nemakakatano ari mubato reZANUPF, vachitiwo hurumende yeZANUPF inofanirwa kudzidza kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji kwete zvekuti iwe ikwanise kuramba iri muutongi.
Ndongoona sekuti chikonzero chavabvisigwa ndechekuti vazhinji vacho vemayouth service vanga vari maG40 ndozvavabvisigwa, kwete nyaya yekuti vari kubvisigwa kuti zvine expenditure nokuti tivanga vagara vasingambofaniri kuvapo kubva pekutanga.
Vadhuve vashorawo nyaya yekuti mauto nemapurisa ndemamwe mapazi akanzi achapiwa mari yakawanda kudarika mamwe, vachiti havaone chikonzero chekuita izvi sezvo nyika iri murunyararo. Muurongwa hwavakatura nezuro vachina masa vakakoshesa kuti hurumende haifanirwa kushandisa mari yakawanda, vakataurawo kuti nzendo dzekubuda kunze kwenyika dzinoitwa nevakuru vakuru vehurumende dzichave shoma sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.